chekutanga zvinopisa tsitsi zvikuru nekuti tiri kutaura zvemitumbi yevanhu makumi maviri namana vamwe vanogona kuzototakuraudzira. Now tavitarisa kuti chamboitika chii. Vanhu muno muAfrica nemuno muZimbabwe vanodherera migwagwa kuita chiramu nomugwagwa. Toona zvino kuti since 1980 taona zvatongofanana nazvo ndidzodzo. Regina Kelly bus disaster, Mashingote College bus disaster, Proliner bus disaster, nemadhisaster ese anosvika aijeki. Saka tadzidzeya pana vatiri kudzidza. Saka ndiri kuti robhuti yatinoda munhu wese ihochekuta hama dzangu nekuyambira yambira vatyairi nebus crew yatingatiiyo inciting also vanotyaira vanogona kunge vaitoonererwa kuita wara nekunakirwa. Unondozivawo izvi zvakazouya mazuva ano izvi motorized equipment pane kamwe kamazungu zungu panobata mutyairi ukanganisa kuziva zvekufamba navanhu zvakanaka. Kwozouyawo kuti ivo vatyairi vacho vane munhu wano akavaemploya munhu anenge achinzi operator anofanira kuva responsible inganzi pachirungu vicarious responsibility.
Izvi zvinoreveva chinoda
kuti acho kuti dhiraivha wake akauraya vanhu vakadaro naiyewo anofanira kusungwa nekuda kwekuti ndiye wakaunza dhiraivha iyeye. Hapana kutaurwa dhiraivha wanguva ine dhifenzizinge yanguva ine retesi here. Hakuna unozomunyaya kutsvaka izvozvo nekuti misozi dijito neropa ndo zvinenge zvoerera. Zvinofanira kutsvagiwa mumwe nomwe aite brought to account. Thou shall not kill, thou shall not use the road as a bomb, as a bullet to kill others. It is the sanctity of human life that is very important. Nokuti the tragedy with the death is not that things are broken, but the broken things cannot be resurrected.
Ko vanotiwo migwagwa haina kumira zvakanaka inenge ine makomba uye isina kunyatsofarawo zvakanaka.
Pane imwe yakazivisawo zvakanaka hama dzangu kutendawo kutendawo zvezvaonekwa. Pakanaka mugwagwa ndopari kusiyiwa ndopaunogona kuti hakuna kwati kuenda. Asi vanhu vakaenda kuna naBotswana, South Africa vachitsvaira vanodzikama semutsvairo useri kuemba nekuti mitemo iriko inenge ichiita kuti munhu abude mhoni kubudisa mari yacho. Zvino munomuziva kuti mitemowo inofanira kuti munhu akaita negligence haafaniri kupo option of a fine but custodial sentence.